manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 15 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nhengo dzeCCC dzakasungwa kunyatsime dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Nhengo yese muZimbabwe mwene wayo ndipezi. Saka wenyange uri mukuru weopozisheni uri mukuru weburial society uri mukuru wamashoko ese nekudai izvizvi lendi yaunengondishandisa yese unenge wakatoipuwa napezi so havagoni kuti vatoropodze kuti vamunzira vapuwa lendi napresidendi
mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba votaura nezvekupiwa purazi kwemutungamiri wemdct vadouglas mwonzora tichaziyawo nyaya yezimbabwe yekuda kudzoka mugungano recommonwealth Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rapa nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change gumi neina mukana wekutongwa dzichibva kumba zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa kunyatsime dzichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Frank Chikore anotipa zvizere zvaitika kumatare.
Mutongi wedare repamusoro vamuna matomutevedzi vatura mutongo wekuti vasungwa ava vabhadhare mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora ari maRTGS kana kuti 50,000 pamunhu wega wega uye kuti vagare pakero dzavakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya iyi yapera kunzwikwa mumatare vamutevedzi vati vasungwa ava vazvipire kumapurisa ari pedyo navo kaviri pasvondo kudzamara nyaya yapedza kutongwa uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi Vakafano bata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare fadzai mahere vati vafara kuti vasungwa ava vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti nhengo dzebato ravo idzi dzaifanira kunge dzakaburitswa muusungwa kare kare nhengo idzi dzanga dzave nemazuva zana neanoraudzira dziri muusungwa
Yangwe hedu tichiti hongu zvaitwa ndozvaifanwa kugara zvaitwa kudhara saka haisinya yekuti tingapembere zvakanyanya uye tine dambudziko zvakare kuti Honorable Job Sikala vachiri mujeri Felix Biri achiri mujeri vese ngavasunungurwe asi kana munhu asungwa yangwe achinzi ndiwe tokosinga angopiwa bail pakutanga zvatinongoona zvichiitwa kune vamwe vanhu vasiri vetokosinga
Vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kufa kwakaita imwe nhengo yeCCC muzvare moBlessing Alley ava vakazowanikwa mutumbi wavo wave kuora mushure mekupambwa kwavakaitwa neinofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba ava vakabvuma mhosva yekuvapamba nekuvaponda zvichakadai kutongwa kwenhengo mbiri dzeparamende dzeCCC dziri kupomerwa kukurudzira mhirizhonga iyi vaJob Sikala navaGodfrey Stole uko kwanga kwakatarisirwa kutanga nhasi kwatadza kubudirira mushure mekunge magweta ravastole vaOliver Marwa vaudza dare kuti vanoda nguva yekuongorora vhidhiyo inonzi nehurumende ndiyo yaichashandisa pakutongwa kwenyaya iyi kuroverera vastole nekune rumwe rutivi rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti vave kuda kusvitsa chikumbiro chitsva chekuti vasikala vatongo vachibva kumba kwavo vachiti pane zvachinja kubva vasikala pavakambonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vabhamu vakumbira dare kuti chikumbiro ichi chizonzwikwa nemusi wechishanu vachiti gweta advocate avani mpofu ndivo vave kuzokakavara nyaya iyi mudare
nyaya yanga ichifanira kutongwa muzuva ranhasi yapfuudzirwa mberi ichazotongwa musi wa24 November dikirimuya
chikumbiro chasvitswa nemagweta avasikala nechishanu chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo ichi chichange chave chechipfumbamwe kubva zvavakasungwa zvikumbiro zvese zvakambosvitswa kudare ramagistrate nekudare repamusoro rehigh court zvakaraswa nematare zvichakadai mhuri yamuzvare Ali yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti vasikala avo vanovegweta ravo panyaya iyi vanofanira kuburitswa mujeri nechimbi chimbi hanzvadzi yemufi vawashington Ali vashora hurumende yavamunangagwa nekushungurudza vasikala nedzimwe nhengo dzeCCC pamusoro pekupondwa kwakaitwa hanzvadzi yavo asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza studio 7 kuti havapindire pane zvinoitwa nematare nemapurisa vaali vatiwo havasi kufara zvakare nekuti havasi kuziva kuti mutumbi wehama yavo uri papi zvichitevera kutorwa kwawakaitwa nemapurisa mushure mekunge muzvare Ali vawanikwa vakapondwa gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vati varida kutanga vataura nemapurisa vasati vapa mashoko avo panyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vanoti kupiwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora kuedza kwehurumende kupomodza gakava nevanopikisa kuti nyika ifambire mberi. Hurumende inoti vaNgonzora ndiwe mukuru wemapato anopikisa mudare reparamende uye vanofanira kubatwa zvine chiremera. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaCharamba avo atanga kubvunza nezvekupiwa prize kwakaitwa vaNgonzora nehurumende.
Hameno kuti chiri vari kutaura nezvacho ndechii ichocho. NDS muZimbabwe mwene wayo ndipresident. Saka wenyange uri mukuru weopposition, uri mukuru weburial society, uri mukuru wamashoko seni kudai izvizvi. Lendi yaunenge uchishandisa yese unenge wakatoipuwa napresident. So havagoni kuti vatsoropodze kuti vamunzira wapuwa lendi napresident vasingatsozvitsoropodziwo pachavo pakupuwa lendi yavakakura vari nyange iri zvayo yekumaruzevha or yekuma-A2 farms. Yese lendi yese munyika muno nezindeyapresident.
Saka vamunzora vapinda sei apa vaCharamba ivo vari vebato rinopikisa vanozowana sei munda?
Vamunzora vangave zvavo opposition league asi chokutanga ndichekuti chizvarwa chemuZimbabwe vanokodzera kupuhwa munda sekupuhwa kunongoita munhu wese. Hazvizi hazvina basa nekuti uri kubato ripi nekuti chikamu chekugova nyika chikamu chakanangana nevana veZimbabwe tisingatarisiri politics dzavo, tisingatarisiri ruvara rwavo, tisingatarisiri nzeve dzavo kuti urere kana kuti ipfupi. Aiwa, tinongopa munda kana uchinge uripo nekuti uri chizvarwa cheZimbabwe. So apa hapana nyaya zvapapa, ngavarege zvavo kupedza nguva kuswera vachitenda bhondo rakaoma.
Ko vanotika minda iyi inenge inongopiwa kune vanenge vakariregera bato reZANU PF nevashoma vanopikisa vanenge vachinzi vanodyidzana nebato riri kutonga kana kuti nemutungamiri wenyika?
Hameno kuti vanoziva muri management iye akapuhwa prize nguva yandakapuhwawo ini. Tini ndaandiri kuZANU PF iye ari kuMDC asi tese takapuhwa mapurazi nobva tagara takainzana zvairere chii. Ivo vatsvangirai chaivo chaivo, vanga vaine munda kunyazura, munda wanga warimwe wanga warimwa wevhu ranga riraPeske. Saka vanga vamuzani here naivedue vamwe vari kunze kwenyika hatomboziva kuti poritiki dzavo ndedzei. Hapane munda muno. Ko varungu vari paminda hapana umbowo kuti vanosapota ZANU PF hatomboziva kuti vanovhota sei. So handifunge kuti apo pane nyayapo. Chakangoitika chete ndechekuti tadzokera zvedu muhistori, pakatorwa ivhu pane vamwe vanga vari kuopposition vaifunga kuti idambe.
Munorevei apa vaCharamba mungatsanangura?
Vaifunga kuti murunda hanzi arwo, ndokubva vafunga kuti zvichakonga zvichadzokera shure, ndokubva varamba minda. Ivo vatamisa vari papa, vakaramba minda, vakaramba matsaka avakapuwa navagoni. Ndingatopu kana vange vachida kupikisa ndavauye pamhepo tichitaurira neizvozvo. Vakati ina handidi handitori zvinhu zvokuba, ndozvavakataura ivo. Havana kubva kuti irisa rechi, irisa renyika. Saka ipo zvinezvi chaakunetsa mange ndechekuti vanhu vaona kuti ZANU yatsunga ende ZANU ndeyekutsunga makore ese. chayatara yatara right vaona kuti zvabudirira vakuita chimuramba mhuru kunokumbira minda yavakanga varamba.
Asika vamwe vanoti ukazobuda musangano zvatakaona vamwe vakaenda muupoteri muvanga vakuda kutorerwa minda hazvizoite mutauro here izvozvo vacharamba?
Vanotongoita mutauro kana ukaenda kuupoteri uchipfuropodza zvinangwa zvechimurenga zvinangwa zvenyika. Tomboti waenda kuupoteri waakukumbira masanctions kunyika yako, iyo nyika yacho waroda kuti irwadziswe yokupai zira yokuti ushandise.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichaenderera mberi nehurukuro iyi mangwana tichibvunza vacharamba kuti mutemo unobvumidza here nyika kupa vamwonzora kana anenge ari mutungamiri wemapato anopikisa zvinhu zvakaita semotokari. Chikwata chesangano reCommonwealth icho chiri munyika kuzoongorora kuti Zimbabwe yodzorwa musangano iri here kana kuti kwete, chiri kuenderera mberi nemisangano yacho uye nhasi chasanganawo nebato rezano PF nemamwe masangano. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vanoti hapana chakaipa kuti Zimbabwe idzorerwe mugungano iri, asi inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu. Vatavan Mulambo, avo vanogara kuchipinge East, ndemumwe anemuonero uyu.
Ivo chakaita kuti vambobuda vachagadzirisa nyaya dzeviolence, nyaya dzekupisira vanhu nedzekuita sei, hope kuti vanoacceptwa asi havachazozviiti. Sazvino tibatsira pamaelection etakatarisana wo 2023 kuti even wakaitwa readmitted mucommonwealth havakwanisi kuzorova vanhu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum iro raita hurukuro nechikwata ichi Dr Musa Kika vati vanotsigira kudzokera kweZimbabwe mucommonwealth. Asi
izvo zvinofanira kuitwa mushure mekunge tazadzikisa zvatatemerwa necommonwealth kuti tizadzikise, zvikuru sei maererano nesarudzo dzinogamuchirika, kuremekedza kodzero dzevanhu, kuremekedza bumbiro redu remutemo, nekutongwa kwevanhu zvakanaka. Saka isu tiri kuti maconditions mazhinji anga aripo akaita kuti Zimbabwe isuspendwe pekutanga ichizowithdrawa mucommonwealth haana kunyanya kuchinja takatarisa zviripo pari zvino.
Dr Kika vaudza Studio 7 kuti havashamisiki kuti nhengo gumi dzeCitizens Coalition for Change idzo dzange dzave nemwedzi mishanu dzichinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yadziri kupomerwa yekukonzera mhirizhonga kunyatsime dzapiwa mukana uyu nhasi nekuda kwekuti chikwata checommonwealth chiri munyika.
Hongu tinotarisira kuti bheo inge ichipiwa nekuti ikodzero yavo, asi timing yacho.
Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire panyaya dzinenge dziri kumatare. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati zvakakosha kuti vatori venhau vashande vakasununguka commonwealth isati yambundira Zimbabwe.
Takatarisira kuti pave nokusununguka pakufambiswa kumashoko kusanganisira zvine chokuita neiya inonzi social media.
Mutauri weMDC Alliance vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda chose kuti Zimbabwe ipinde mucommonwealth nekuti iri kurasikirwa zvikuru.
Tichange tichibata zvakati wandei pamapresentations edu boka iroro, zvinosanganisira zvikuru kodzero dzevanhu, dzinosanganisira zvikuru zvinozokuita nesarudzo.
Mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo richazivisa vazhinji parimire munguva inotevera.
Issue a statement and I think media yesechakopa kuti inzwe kuti position iri yakamira sei.
Mukuru mubazi rezanu PF rezvekuburiswa kwemashoko vachafadzwa Mugwadi vati
taura ivo kuti zveshuwa zvimwe zvacho zviri kukonzeresa kuti basa risafamba ndezvekuti musangano wecommonwealth kuti nyika idzorerwe, nyika dzose dzinofanira kuwirirana dziri 56 oroma, asi panyika dzose idzi kune shanu chete dzinosanganisira nyika yeBritain yakatiisira zvirango zveupfumbi neAustralia neCanada neNew Zealand, idzo dzinenge dziri kugunununa kuti Zimbabwe isadzokere mucommonwealth.
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika zvakare vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti
kune mabenefits akawanda. Pane ma students edu anenge akupindawo mucommonwealth scholarships plazi mamakets anenge aripo anenge Zimbabwe inenge yakwanisa kupinda mamakets ari mucommonwealth.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiri wechikwata checommonwealth muzvinafundo Louis Franceske. Vaimbove mutungamiri wenyika varobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mucommonwealth mushure mekunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Asi zvichitevera kupidigurwa kwehurumende yavamugabe, vamunangagwa vakaisa chikumbiro kusangano iri kuti Zimbabwe idzoke, izvo zvazoita kuti commonwealth itumire chikwata ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Klinika yekanzuru iri mumusha wembare Edith Opperman inonzi yave diki zvakanyanya pachitarisiswa uwandu hwevanhu vanobatsirwa panzvimbo iyi. Kanzuru yavimbisa kuti ichagadzirisa dambudziko iri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekushanyira kliniki iyi nhasi kunobatsirwawo vanenge vakazvitakura, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati kliniki iyi iri kubatsira vanhu vakawanda zvakanyanya, vakati vanoshushikana nemadzimai akazvitakura anenge akamanikidzana mukamuri imwe chete. VaMafume vati sekanzuru vachaona kuti klinika iyi yavandudzwa kuburikidza nekushandisa zvivakwa zvekanzuru zviri pedyo neklinika iyi zvekata nepadget house.
Sababa mukuru wemusha ndaona zvakafanira kuti mabuilding ari pasite neclinic anova iwo anonzi Carter House nepageant house, makurukota anotonga kanzuro vanofanirwa kutarisa kuti mabuilding iwawo aconvertwe aitwe mahospital.
Vati zvivakwa izvi zviri kushandiswa nevanhu vasina chavari kubvisa kukanzuru.
Mabuilding iwawo akangogara asina mari yaari kuunza kukanzuru, akangogara ari kuda kutotorwa nemharapatsetsetse dzinenge dzichitora upfumi hwevanhu.
Dzinofungidzirwa kuti nhengo dzebato reZANU-PF dzinogara kupomerwa mhosva yekushandisa zvivakwa zvekanzuru zvisiri pamutemo zvichitora mari. Asi bato iri rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mukoti mukuru anoona nezvekliniki iyi pamwe nemamwe makirinika ekanzuru kumusha weHopley, Waterfalls, Headfields, Acadia neSunningdale kana kuti District Clinical Matron amai Lorraine Mukwemu vati vanoona vanhu vanosvika zviuru zvina pamwedzi wega wega, uyewo pakirinika apa panobatsirwa vana vanodarika mazana mashanu pamwedzi.
Musha mukuru konzero tinode tuite musha mukuru is a central point. Mabhazi ese even anobva kureserva anouya muno mubari, saka vanorwadziwa vanenge vakazvitakura vanopfuura vanopesera vaapano. Kwozoita futi kiriniki yedu iyoyi yematenet ndiyo yega takatarisa mumbare mwese munomu, saka vese vanenge vakakomberedza vanouya pano. Tinosunungusa madzimai anosvika 400 kana 500 pamwedzi. Chipatara chino chino pamwedzi chaipo tinoona about 4000, pazuva tingangoti about 400-500 kuve kurwara.
Vachaki Makaza vanova sachigaro wekomiti inomirira vagari munyaya dzezveutano vatambira nemufaro mashoko avamafume ekuvandudza kirinika iyi.
Arwa nameya zvekuti Carter House nepaget kuti zvive part of the clinic, that's it. Ndozvo zvatakamirira nguva yese.
Amai Linda Sherekete mugaro wemumbara vachangobatsirwa vanga vauya nemwana kukirinika wavabvumawo kuti nzvimbo iyi yava kuda kuvandudzwa.
Pesi yadiki kumateneti chakuchakwaivhi kana tasununguka hakuna kunyatsotambanuka, tinenge takatsikinyidzana ikoko, vanhu vari kubara vakawandisa. Saka matoilets chaivo mabathing rooms acho haasisiri klina kuti tigezere momo.
VaMafume vashanyirawo kirinika yeNazareth pamwe neemabvuku vachiti ishuviro yavo kuvandudza makirinika ekanzuru kuti avewo nemishina yechizvino zvino nepekugara pevarwere pakanaka. Ndakamirira Studio 7 kumbare muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zvinokwanisika kumisa hondo pakati penyika yavo neRussia Kana nyika dzose dzambomira kurwisana uye Russia yadzosera Ukraine matunhu ose nyika iyi ayakapamba. VaZelensky vataura mashoko aya padande mutande kumusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 uri kuitirwa kuIndonesia. Mauto eUkraine akatora guta rakakosha zvikuru renyika iyi reKherson rainge rapambwa neRussia. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati kutorwa kweguta iri neUkraine kwakakosha zvikuru muhondo iyi. VaZelensky vakashanyira guta iri nezuro. Muzinda weWhite House watiwo mukuru mubazi revasori muAmerica vaBill Benz vaitawo musangano nemukuru wevasori muRussia vaSergei Naryshkin vakayambira kuti vasashandise zvombo zvine muchatura wenuclear. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi kumabvazuva kweDRC pakati pemauto ehurumende nevechikwata chakaipandukira cheM23 mudunhu reNorth Kivu. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu zviuru zana nemakumi masere nezvisere kana kuti 188,000 vamanikidzwa kuenda muhupoteri. Sekuvimbisa kwarakaita svondo rapera kuti raizodira pamusika mapeni egoridhe emoswo watunya ane mutengo wepasi uye uremu hwepasi pasi hwe1/10 ounce anosvika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500, bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti mapeni aya ave kuwanikwa kumabhanga kuHomelink pamwe nezvitoro zveOrex kutanga nhasi. Izvo zvinotevera kutengeswa kwemapeni egoridhe makuru kutanga muna chikunguru wegore rino. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanoona kuuya kwemapeni madiki-diki aya kuchipawo mukana kune veruzhinji vekuti vange vachikwanisawo kuchengetedza mari dzavo kuburikidza nemapeni aya.
I think idano rakanaka pakuti rinoita kuti vanhu vakawanda wawane mukana wekunge vachitengawo magold coins aya seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza mari kana vachinge vachiinvesta. Munozova yemidonzo rehurumende uye wodonzo remasustainable development goals nderekuti hapana munhu anofanira kunge achisiyiwa leaving no one behind. Saka masmaller gold coins anoita kuti masmaller investors or even maordinary citizens anenge achidawo kutenga magold coins akwanise kunge achitengawo. Saka I think zvakakosha.
Uko mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai Mangoma vanoti urongwa uhu hwakanaka chose kana hwakaitwa zvakajeka, asi veruzhinji vanotya kuhutambira vakafunga zvakamboitika pashure apo hurumende yakaisa zvirongwa zvakatsvaira nekurovesa mari dzavo.
Urongwa hwakaita sehuhwo, all things being equal, pasina zvinhu zvakamboitika kumashure uku, urongwa hunenge hwakanaka. And tinozviziva kuti varipo vanokwanisa kunge vachida kubhenefitawo muzvirongwa zvakaita seichochi chichaunzwa neRBZ vari muinformal sector, mavenda. But sezvandambotaura kuti chinoita kuti vanhu vazotya zvirongwa zvakaita sezvizvi inauye zvinenge zvakamboitika kare. Ndofunga munotondera zvakaitika muna 2008 vanhu pavakazongoluza mari dzavo zvisina tsarukana. Mazhinji vemamembers edu vanenge vachityawo kudzokorodzeka kwezvinhu zvakaita seizvozvo. Saka inenge ingori kurudziro yedu kuMinistry of Finance neveRBZ kumeka shuwa kuti mari idzi dzakaprotektwa, vanhu havazochemi machemero akaita 2008.
Asi munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi weZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Shamyarira vanoti sevashandi vanotarisira kuti upfumi hwenyika hunovakwa pamwe nekudzikamiswa nezvigadzirwa zvinobva kumakambani emunyika kwete kuburikidza nezvirongwa zvakanangana nekudzimura rimi remoto nguva iyoyo chete.
Isu sevashandi tinenge tichitarisira kuti ikonomi yedu inoresponda kubva kuproduction yatinoproducer as workers, because tisu tinoisa mashoulders on the wheels. Saka tinenge tichida kuti kana ikonomi ichiresponda, store of value yecurrency yatinotambira inenge ichibva muproduction, ndo zvatinotarisira. Izvi zvekuda kuita firefighting yekuti mari yemushandi igowanikwa ichirestorewa value yayo outside productivity, izvozvo azvitipe rakajeka rakanaka ramangwana, nekuti tinoona kuti tafamba famba pamberi apa unozvinzwa zvonzi zvinhu zvezvi hazvichashanda.
Hatina kukwanisa kubata gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe kuti mapeni aya atambirwa sei neveruzhinji, asi bhanga guru renyika rakavimbisa kare kuti urongwa hwemapeni egoridhe uhu hahuna hwahunosiya shure uye huchasvika nzvimbo dzose dzenyika. RBZ inoti kutenga mapeni ndeimwe nzira yekudyara nayo mari yakanangana nemunhu wese.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Totarisa nyaya yeWorld Cup tine hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muDoha muKata vaAtwell Manyenga vana.
Doha kwakamira zvakanaka chaizvo. Ndiri kuona kune yandingati muchirungu excitement, vanhu vakagadzirira. Inenge iri the first World Cup kuitirwa munyika yeMiddle East, saka vanhu vakagadzirira chaizvo. People are so excited and they can't wait for it to start.
Pane vatsigiri here vatotanga kusvika? Takaona dzimwe nyika dzatowanikwa dziriko ikoko. Muri kumboona vatsigiri venhabvu vanobva kuAfrica here vatotanga kusvika?
VekuAfrica handisati ndavaona, asi ndirikuona ndechekuti muAfrica macho munewo wakawanda vanoshandira muno, vanosanganisira wekuGhana. Ndakasangana nemumwe wekuGhana wandakangoonawo anotogarawo muno mumhanga achiti they cannot wait. Ndakasangana nevaibva kuti kuUganda, Nigeria, vatatu vaibva kuMorocco, vazhinji vacho vanogarawo muno vanoshanda muno. Saka ndofanga ndozvine advantage yandikatiwo apa ende Africa kuti vamwe vacho vanenge vachishanda muno, saka zviri nyore kuzowana supporters vanokwanisa kuenda kunoonawo mitambo iyo.
Munoona mitambo iyi ichizofamba sei semaonero enyu?
Semaonero angu, I think ichanakidza, nekuti gore rino hapana atingati anganzi zvona ishasha sezvaitwa makore apera ekuzoti Germany yenge iri shasha, Brazil yaisikane neushasha neArgentina. Ndoona kunge zvinonzi kune dzimwe nyika dzakati wandei, zvikuru kunana South America kusinga tarisi munaona wakawanda. Muchaona kuti kune nyika dzakaita sana Mexico inenge iriko iri kutamba ikoko, naArgentina, Brazil. Ko kune nyika dzakati wandei naSouth America vatambi vacho vanozozikanwa zvakanyanya, vamwe vacho vari muPremier League vanotamba zvakanyanya zvikuru. Saka ndikona kunge chatina kidzi pachishayikwa kunzi angaite heavend. Ichionawo nyika dzakaita sana Belgium for example nevatambi vanotamba zvikuru, German, Portugal zvakamira zvakadaro. Iyo neAfrica zvakare mutatsa team yakaita sana Senegal naGhana, muchiona kuti vatambi vazhinji vanongo vari vanotambira kunze kweAfrica. Saka think vanhu vakawanda vachatambira pakanyanyisa.
Tinoona nzvimbo dzakadai sana Qatar kunombonzi kunopisa chaizvo, kwakamira sei pari zvino?
Pari zvino hongu kuri kupisa, asi kana zuva kuda kudoka kune kwanani, ikona izvo matemperatures aanani akuma 20 something kune kwanani. Asi chimwe chinhu chatakangoona chakangondinakidza ndechekuti mastadium avo este ane maair condition, saka vatambi hazvowanepi nekuti kune mweya unotonherera chaiwo chaiwo. Unotoona mustadium nese uchienda kumadziro kwese kune kune mweya unongo uchipuridza vatambi nepakatapa. Saka ndoronge zvinonzisi zvakanyanywa nakadaiko. Izvi zvakare chakagonawo ndechekuti tambi zhinji haisi kutambwa mastadium, vakaisa kumhuri kwakutonhorera. Zvinova zvinhu zvakanaka zvikuru.
Vatu Manyenga vana, chisorwa cheZimbabwe chiri kushanda kumakwikwi eWorld Cup 2022 kukata vachitaura naMavelous Musanganyawe weStudio 7 musakangano wachirongwa cheLive Talk chatinotaura nevechidiki apo tiri kutarisa makore mashano kubva papidiguro hurumende yamushakabvuva Robert Mugabe uye tichabatanidzawo nekuburitswa kwenhengo dzeCCC muhusungwa. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.